Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 11/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica yekurwisa chirwere checoronavirus. Bazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura matano arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kushungurudzwa nezvarinoti zviri kuitwa nemapurisa zvekushanyira mahofisi aro achiti anoda kuona magwaro anoribvumidza kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kuitira kuti igobatsirika mukurwisa utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reGlobal Fund vaPeter Sands vazivisa nezverubatsiro urwu pamusangano wavaita nevatapi venhau vari pamwe chete negurukota rezveutano vaObadiah Moyo, vachipindura mubvunzo wekuti mari yavavimbisa kupa nyika mukurwisa COVID-19 ichauya rini. VaSands vati vakarerutsa zvinodiwa pakuti nyika inoda rubatsiro kubva kwavari iwane mari nekuda kwekuona kuti COVID-19 iri kutekeshera pasi rose. Vati vanotarisira kuti mari iyi inogona kuburitswa mukati memazuva mashanu, asi vati kupa rubatsiro urwu hakurevi kuti sangano reGlobal Fund rave kuzobvisa maziso aro pachinangwa charo chikuru chekurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi.
In the now 2 months since COVID was announced, about 500,000 people.
Mukati memwedzi miviri yakatanga kutaurwa nezveCOVID-19. Pane vanhu mazana mashanu ezviuru vakafa nekuda kwezvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi pasi rose. Saka kunyangwe hazvo zvakakosha kuti tibatsire nyika dzakaita seZimbabwe pakurwisa utachiwana hweCOVID-19. Hatifanirwe kubvisa maziso edu pakurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi.
VaSands vazivisawo kuti pamwaka mutsva wechirongwa cherubatsiro rwavanopa kunyika dzakasiyana-siyana mukurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi, Zimbabwe iri kuzowana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Vakatiwo vari kufara nebasa riri kuitwa neZimbabwe mukurwisa zvirwere zvitatu izvi. Pamwaka wakapfuura wechirongwa ichi, Zimbabwe yave yapiwa mazana mana nemakumi manomwe nemanomwe emamiriyoni emadhora yekurwisa zvirwere izvi. Vamoyo vati hurumende inofara zvikuru nerubatsiro rwairi kupiwa neGlobal Fund, vachiti kuwedzera kwayaita mari yekurwisa zvirwere zveHIV, malaria nerurindi kunoratidza kuti hurumende iri kushandisa mari inobva kuchirongwa ichi nemazvo. Panyaya yekuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana pakurwisa utachiwana hweCOVID-19 kana ukatekeshera munyika, uye kuti hurumende haizi kutaura chokwadi pamusoro pekuti pane vanhu vabatwa neutachiwana uhu here kana kuti kwete, munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanirwa kuvimba nezviri kutaurwa nehurumende. Dr. Mahomva vakurudzira veruzhinji kuti vaite tsika yekuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira kuti utachiwana uhu huve munyika.
Takamira-mira tikaona kuti mazvipatara edu akamira sei. Takamira-mira tikaona kuti patingaita inonzi isolation ndepapi. Takamira-mira tichiona futi kuti tingomirira kuti kana munhu azouya tochida kuzomurapa hazvitibatsiri nekuti maresources edu haana kuwanda ba. Saka tiri kutonyatso kutarisisa paya panonzi prevention. Saka tichiti isu gezai maoko nemvura nesipo. Varai miromo nemhuno kana muchikosora kana muchisiya inonzi sneezing. Itai hygiene dzakakwana. Kanyaso kumira-mira neipapo tichiita prevention kana kuvharidzira. COVID yacho haiuyi. Kana yauya inenge iri shoma. Zvakare tinenge takugona kuonawo kuti toyetu tinotituma resources tushoma twatiina atwo tinogona kumaneja shoma idzodzo. Response ndedu tese haisiye Ministry of Health cheteba. Saka zvibvunzei mubvunzo imimi kuti makagadzirira here, muri kuita here zvamuri kutaurirwa.
MuZimbabwe hamusati mave nemunhu atabatwa neutachiwana hweCovid-19 kusvika parizvino kubvira pahwakatanga kuzivikanwa nezvahwo kunyika yeChina pakupera kwegore rapera. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona pakutarisawo sevanopinda munyika panhandare dzendege pamwe nepamiganhu yenyika uye kuzivisawo veruzhinji nezveutachiwana uhu nenzira dzakasiyana-siyana. Pasi rose, vanhu vanodarika zviuru zvina vafa nechirwere checoronavirus. Ndaka mirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, vamwe vanachiremba munyika kuzvipatara zvakaita se West End nepari renyatwa vari kuramba kubatsira vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus vachiti havana zvikwanisiro neunyanzvi hwacho. Nemusi wemuvhuro vana mukoti vakaratidzirawo kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo vachiti havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Vanoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vakaudzawo Studio 7 kuti mumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe ainge abva kuChina akatadza kurapwa kupari renyatwa nenyaya iyi. Chipatara chepari renyatwa chakazoitawo ongororo yezvenyaya iyi chikabuda nechisungo chekuti hachisi kuzotora vanhu vane zvirwere zvakaita secoronavirus, chichiti vanhu vakadai vanofanira kuendeswa kuWilkins Hospital neBeatrice Infectious Unit sezviri pamutemo senzira yekuedza kudzivirira kuti chirwere ichi chisapararire pavarwere vari pachipatara ichi navana chiremba. Chipatara ichi chinotiwo chichagadzira tende panze pechipatara yekuongorora vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere ichi vobva vaendeswa kuWilkins Hospital. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanotiwo chipatara cheWest End chakaramba kubatsirawo mumwe mudzimai wekuChina akazoguma afa chichifunga kuti ane chirwere checoronavirus asi iye asina. Patafonera chipatara ichi chati titumire mubvunzo asi pataenda pamhepo changa chisati chapindura mubvunzo yedu. Asi Dr. Chonzi vanotaura zvizere nezvenyaya idzi.
Inyaya yeawareness. A lot of people are not aware yekufamba kwechirwere ichi. Because in China or because you're foreign to anything, ubva watoti handichamuoni hachisirizvo. Because even paangari, kana anga ainacho anga achitochisibeda, what's the difference? Yeah, 1 minute, you have to access. And as you do your work, you must always practice good hygiene, personal hygiene, and protect yourself as you are seeing any other patient, whether it's corona or not. So there's really no reason why patients should not be properly assessed by vaccination.
Sema oni renyu, chii chiri kupa kuti vamwe vanachiremba na vana mukoti vatadze kubatsira vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus apa?
But what is happening is there's unnecessary panic because people don't have information around this corona. They also don't appreciate the case fatality rate. You know, it's 2% or even less. Most of our patients will recover on their own. 85-90% of people infected with this COVID-19 will recover because it's a common cold, mostly a severe form of cold. We've had coronavirus for a long time. Only that this strain is more virulent. So I think it's just an issue of creating awareness both for the health workers and for the community. So I think that's the power. I got to work with the positive. And I have to work at where you think you need corona. All you do is give that patient a mask so that they don't cough into your environment, home isolator, and then you can call the hotline instead of going to the house. Brookings also is not really a place where people can go and have a common cold. I'm going because we also have to, isolate. There are also processes and procedures that we have to follow. Because people must go and put on the protective equipment and also take them off and dispose of them in a manner able to have as we take. So it's not an outpatient sort of clinic. Patients will present anyway, private, clinic, mama, working. So I think it's just a matter of people being aware of the condition and also knowing what to do. So as next day, there's a necessary panic from the health professionals, from the lay people, and from the media. Until we get together and start talking the same language, it's not a problem. I remember we said this when we were dealing with cholera. People didn't even know what to do. But, you know, the more messages we give out, the correct messages, then people will start helping the health professionals to relay the appropriate messages. And it is a matter.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Bazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura matano arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba zvakanyanya sezviri kuitika pari zvino. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati vatora matano aya zvichitevera kushaya simba kwemari yemuno zvakanyanya mukati memazuva mashomanana apfuura. Vatiwo matano avatora anosanganisira kuti mabhanga atengeserane mari yekunze pachena uye kuti musika ube iwo unodzika mutemo wemari iyi. Vancube vatiwo vachavandudza mabasa emabirudi change kuitira kuti akwanise kutenga mari yakawanda pane ari kutenga pari zvino. Rimwe danho ratorwa nehurumende rinosanganisira kuona kuti vanhu havashandise EcoCash kuita basa rekuchinja mari pamusika mutema. Vancube vati chirongwa chekuona kuti mari yemuno hairambi ichishaya simba chichange chichitungamirwa nekomiti yavaumba yeCurrent Stabilization Task Force, iyo ichange ichitungamirwa nebazi rezvemari iine nhengo kubva kuRBZ, Presidential Advisory Council, pamwe nenhengo dzekomiti yeRBZ yeMonetary Policy Committee. Task Force iyi ichange ichisangana kamwe pasvondo. Gavuna weRBZ Dr. John Mangudya vati kana matano aya akatorwa nemazvo zvinhu zvinogona kugadzikana pamusika wemari.
Tinokuti rate yedu exchange rate ite stabilize kuti isangodonha nguva dzose neku by so doing tobva taita kuti inflation yedu inobva yadini yadzikira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti semaonero avo pane zvimwe zvinhu zvisinei nemari zviri kuita kuti mari yemuno irambe ichishaya simba.
Saka kune other factors which are beyond money ari kudzikisa chii exchange rate yedu, anokorakasanganira maperceptions neconfidence. Saka zvinoreva kuti izvozvo tino ezehurumende yeZimbabwe tinofanira kutidini tiite futi address those non-monetary factors ari kuafecta chii exchange rate.
Vamangudya vativo vachagara pasi nemakambani emafoni anoshandiswa kutumira mari kuitira kuti vaone kuti haasi kushandiswa kuita zvekuchinja mari here pamusika mutema.
Tati mafoni tokuti ione kuti mafoni awa platform ya inonzi MMT mobile money transactions accounts kuti ari kuafectawo senyi nyaya yemaexchange rate. Saka tugara pasi nana EcoCash nekasava kunoti zvinga kunga waire ikoko kune dambudziko here tichingofunza tese dzenyika yeZimbabwe munyika ndedu
nyanzvi munyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti mafoni ari kushandiswa kukurudzira mabasa ekuchinja mari pamusika mutema
zveshuwa pane zviri kuitikawo kunyaya dzemafoni zvinongotaridza zvega kuti pane mari dzimwe dziri mumaoko evanhu dziri kutambiswa dziri kushandiswa kukwidza musika saka izvozvo zvinoda kuti paveo neongororo iripo kuti ndiani ari nai mari yacho iyo uye inobva kupi ndiani angaita mari yakawanda uye inobva kupi
sezvo vamwe vati hurumende yakawana mari yakawanda kudarika yaitarisira kuwana gore rapfuura nemabhiriyoni matatu emadhora vagwanyanya vati vanobvumirana navamangudla kuti pane zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemutengo wemari pamusika mutema
saka zvinoreva kuti dambudziko harisi remari yakawandisa munyika nekuti hurumende iri kutosiya pamuraudziro sekutaurwa kuri kuita navamutulinyuve saka zvinoreva kuti pane zvinhu zvinofanira kuti zvivhendenyurwe zvizikwe kuti chii chiri kukonzeresa kuti musika wedu unge uchipeyama sezvauri kuita izvi
vanongorwa nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange matanho atorwa nebazi rezvemari neRBZ akanaka anogona kutadza kubudirira sezvo vanhu vasisina vimbo nehurumende iripo
saka matanho aya kuti anyatsoshanda zvakanaka hunge hurumende yatanga kudzorera vimbo muvanhu kuti zvavari kutaura ndo zvavachaita zvavari kutaura ndo zvechokwadi nekuti kana pasina iyoyo nyaya yeconfidence muvanhu matanho iwawo ndinoona iringoriwo imwe nzira yekungopedza nguva
vakuchera vati dambudziko riripo haridi matask force vachiti RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuita basa ravo chete kwete kuramba vachiumba makomiti avo vati haana zvaanobatsira mari yemuzimbabwe yange iri kushaya simba zvakanyanya mukati memasvondo mashomanana apfuura zvekuti nhasi chaiko pamusika mutema dhora rimwe rekuamerica range richitengwa nemadhora makumi mana emuzimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vari kukurudzira hurumende yemumalawi kuti ibvise muusungwa vanhu vatatu vakasungwa svondo rino vachipomerwa mhosva yekuda kuronga kuratidzira mapurisa akasunga nhengo dzehuman rights defenders forum vagivit trappins navamacdonald sembereka mushure mekunge vati vainge vachida kuronga kuratidzira America iri kupomera dzimwe dzihurumende dzine udzvanyiriri mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu senzira yekushandisa chisimba chekuti dzihurumende idzi dzirambe dzichitonga nedemo izvi zviri mugwaro raparurwa nhasi negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vamike pompeo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushungurudzwa zvikuru nezvarinoti zviri kuitwa nemapurisa zvekushanyira mahofisi aro achiti anoda kuona magwaro anoribvumidza kushanda mazita evatungamiri pamwe nezvimwe zvakawanda zvavanonzi vari kubvunza munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nezuro mapurisa aya akashanyira mahofisi avo ekwamutare uye nhasi vamwe vashanyira zvakare mahofisi avo ekugweru vachibvunza zvimwe chetezvo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi vamoyo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vave kuzonyorera kumukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachivazivisa kuti ndizvo zviri kuitika kwavari uye vachasvitsawo gwaro retsamba iyi kugurukota rezvemukati menyika.
Tisi kufara zvatiri kuona zvichiitwa nemapurisa kumaofisi zvedu. Isisu tiri organization inotozivikana muno muZimbabwe. Tiri registered Ministry of Labour in terms of the law, kana kuti mitemo iripo yenyika. Tinogara kuTNF zvinotozivikana isisu ndevanani, and nekuti vatungamiri vezvecitu ndevanani. Vanosarudzwa nguva nenguva kumacongresses anotozivikana, patinokoka hurumende kuti iuye ichiona macongresses edu. Saka zvinotishtupa kana kuti zvinotinesa patinoti nguva nenguva toona vanhu vachiuya vachitivira mapurisa vari kutsvaga kuziva kuti takarejesta here, tine chitupa here chokuoperata ipapo patiri here, ende vanhu vanotungamira zvestitu ndevanani, vanogara kupi vanhu ivavo, maprograms ari kuitwa nezvestitu kana kuti zvatiri kuronga kuita ndezvipi. Tiri kufungidzira kuti izvozvo zviri kunze kwemutemo.
Mapurisa aya ari kutaura here kuti abva kudivi ripi?
Havasi kutaura. Tambotiedza kuti vari maofisis wedu tipe foni titaure navo. Vanhu vacho vanenge vachiratidza kuti vanhu vanenge vakatumwa nevamwe. Havasi kutaura, vanenge vachiti tiri mapurisa chete.
Mune matanha muri kutorawo here ekuratidza chinyunyuto chenyu kumapurisa?
Yes, iyo zvino tatanzwa kuti ndizvo zvaitika kugweru nhasi. Tatoti beta tonyorera mukuru wemapurisa commissioner tichimuzivisa kuti ndizvo zviri kuitika kwatiri. Tichakopa tsamba yedu kuna minister kuti timuzivise kuti ndiyo treatment tiri kuwana kumapurisa kuti vazvizive. Hatisi kufara nezviri kuitika.
Imi munofunga kuti chii chingadai chakonzera kana kusvitsa mapurisa pakutora danho iri?
Vashandi vakataura nevoisi imwe chete kana kuti zvine mutindo kuti vanoda mari dzavo dziuye in currency ine vanhu. Zvichina kuitwa izvozvo, zvesiti inofanira kutora matanho akasimba kudhila nemaemployers. Mapurisa aya zvakababata zviri kutaurwa nevashandi, saka yanyaya yekuti bvundudzira.
Avo vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMilan kuItaly, muzvare Rebecca Musonza, chinoti pari zvino chiri kugara chiri mumba kunyange hazvo chichimbobvumidzwa kubuda kuenda kuchitoro kunotenga zvekudya. Mushure mekunge hurumende yenyika iyi yazivisa nemusi wesvondo kuti yakange yava kurambidza vagari kuenda kumabasa nedzimwe nzvimbo dzekuungana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Muzvare Musonza vanotiwo Italy iri kugara ichivaudza nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere ichi nguva dzose. Mavhilasi Mhlanganya weStudio 7 abata muzvare Musonza kuti tinzwe zviri kuitika.
Zviri ndingati zvinhu zvacho hazvina kunyanyooma. Idecision yakaitwa nehurumende kuti vanhu ngavagare pamba kuti tisaite kuti chirwere chirambe tichingoenderera mberi tichienda kune nyika dzakawanda kune vanhu vakawanda. Saka kuti vaedze kuti vakontrole vanyatsochibate vachipedze chisarambe tichingokura, ndo vakatisa paquarantine. Yakatanga kuarea kuno kwatiri kuLombardia, yakazonzi Nezuro, nyika yese yava muquarantine.
Munzvimbo imomo mamuri mungati ndimo here makanyatsotanga nekutekeshera nechirwere ichi?
Zvakataurwa nehurumende ndezvekuti patient wekutanga anga ari wekuno kunorth, kwete muMilan. Aiwa, si mune imwewo town dziri padhuze akatanga achiwanawo asangana neumwe womunhu wekune imwe nyika anga anacho chirwere asingazvizive. Nekuti chirwere ichi sezvamunongoziva chinungo achinete kubata chinenge flu wakango etsurira munhu wakakosora unogona kuti chispreader saka ndokwatakatanga ikoko munhu wacho anga asingazive kuti ane chirwere ichocho kubva aenda kuhospitari kuti anorapwa haakaenda ana dokta nemanesi nevamwe varwere vanga vari ikoko vakabva vachibatawo vasingazvizive so ndokunyatsotanga kwachakanyatsoita
saka pari zvino makatanga riini kuti kuudzwa kuti musabude mudzimba nekuenda kumabasa nezvimwe zvakamira sei munenge muchiswera muchiite
vakanyatsozvekuti tisaende kuzvikoro vakatsotodza kudhara asi zvekuzoti chigarai mumba musaende kubasa musabude bude panze zvakatanga musi wesvondo musi wa8 ndopavakanyatsoti aiwa tava kukuisai paquarantine
zvekudya nezvimwe zvakadaro manga makatenga here kana kuti zviri kufamba sei zvitoro zvakavhurwa here
masupemaketi ese akavhura vanhu vachiri kufamba famba kana muchida kuenda kumashops munogona kuenda yenyu zvakanaka makarelaxa zvenyu hapana chinonetsa ini handina naro kutombostoka nekuti mashops every day hurumende yakatiudza kuti quarantine iripo asi mashops ese acharamba akavhura ezvekutenga mamorowo mashopping centerwo anovhura muvhuro kusvika chishanu and then paweekend vobva vavhara
asi vari kukutaurirai kuti munofanira kuita sei kuitira kuti musawanikwe muchibatira chirwere ichi kana kuti muchitapurira vamwe kana maenda kuzvitoro nekumwewo
vari kuti itai distance ye1 meter pamunhu kana muchikoso kana une chikosoro unapfeka mask kana uriwe une chikosoro kuti paunokosora usaspread chirwere kune vamwe vanhu futi pamunobuda panze makanoenda kumashops muchingodzoka mumba mubva magiza maoko enyu nesipo because chirwere ichi hanzi chinogona kulasta pamasurfaces pamari kana kuti panenge pamahendle anenge akosorerwa nevanhu imobata mozobata chikafu motochiwanawa chirwere chacho saka kugeza maoko zviri very important nekupfeka mask kana une chikosoro chikosoro cheflu chiri normal unongopfekawo mask kuti uprevente kuspreada kune vamwewo vanhu
avo vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muguta remilan kuitaly muzvare rebecca musonza vachitaura namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari kuitaly kwakare hurumende yeamerica yasimbaradza zvirango zvakatemerwa vaanselem sanyatwe pamwe navaowen mudhancube pamusana pekuva kwavo nechekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvine chekuita nezvematongerwo enyika muzimbabwe vancube ndivo gurukota rinoona nezvevasori uye vasanyatwe avo vaiva mukuru wemauto ndivo vavemiriri wezimbabwe kutanzania america inoti danho rayatora iri rinoratidza kuzvipira kwayo mukuunza kwayo kuremekedzwa kwenyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe bazi rezvekudyidzana nedzimwe munyika remuamerica riri kukurudzirawo zimbabwe kuti imise nekukasika nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa kwevanhu kusanganisira vanenge vachiratidzira vemasangano akazvimirira pamwe nevashandi muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringidza vanhu vakawanda pasi rose kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica yekurwisa chirwere checoronavirus. Bazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura matano arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rave kushungurudzwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwanga zomuhle olamukela ku-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 kuMvimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
To make about the money we are making available for COVID is that we are not pretending that the global fund to fight AIDS, TB and malaria is suddenly going to become the global fund to fight AIDS, TB, malaria and COVID. We have to maintain our focus on AIDS, TB, malaria because these are the diseases that are killing most people.
Abinhlanganiso yeGlobal Fund isebephe iZimbabwe imali engena kuzigidi ezingachumi amabili lanhlanu zamadola eMelika eyokuphathisa kunhlelo zokulwisana lokuvikela ukumemetheka kwecoronavirus.
Asiboni nje kuyichina eliyiqondileyo kumbe elisizaceda udubo olukhona. Ichina eyiqondileyo yinje ukuthi sibe le mali enosonzi phakathi kwelizwe.
Uhulumende sesungule iqula athi lijonge ukulwisana lokugugudeka komnotho welizwe lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Elemelika lithi seligxilise izijeziso elazethesa umphathi ntambo obona ngokusebenza kwabacuphi umnumzana Owen Ncube lowake waba ngukhomanda webutho elilondoloza umongameli welizwe umnumzana Anselim Sanyatwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abinhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eGlobal Fund sebephe iZimbabwe uncedo lwezigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola eMelika i-$25 million yokuphathisa ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle ukuze luqinise umsebenzi wokulungela ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola lokuphathwa kwalabo abangabe sebefunyenwe belalumkhuhlane. Kubika intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Imali esiyitholise ilizwe akutsho ukuthi sesizayekela ukutholisa imali kumikhuhlane ebesivele siyitholisa imali ngenxa yokusiza uhlelo lwe-coronavirus. Ngoba sebebaningi abantu abalofuba imalaria legcikwane engculaza, njalo kumali esiyitholise ilizwe sibazise ukuba imali izasebenza njani.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo obesemhlanganweni munye ubone kakhulu iGlobal Fund wathi benza konke okusemandleni abo ukufundisa abezempilakahle labantu makhaza ngokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Wengeze wathi kusukela kusasa bazasungula uhlelo lokulimukisa abasemaphandleni ngalomkhuhlane.
This is a very, very good move. You know, we are looking for funds on a continuous basis daily, engaging local.
Kulinyathela elihle sitholiswa imali inhlanganiso yeGlobal Fund siqhubekela phambili sithola uncedo kwezinye inhlanganiso njalo ukutholiswa okuhlanu ekhulwini kuncedisile ukuvikela umkhuhlane wecorona.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube obekhona laye uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okuphathwa komkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela se-Thorn Grove.
Kuyasithokozisa kakhulu indlela yokuthi siqhubekele phambili nxa kuzalungiswa isibhedlela sethu. Kunengi okulungiswayo, ziningi izinto ezilungiswayo. We are so excited.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland North uDokotela Peggy Chimberengwa uthi benza konke okusemandleni abo ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuzo zonke indawo lapho izethekeli zelizwe ezingena khona zisiza ezweni.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi make sure ukuthi izandla zabo zigeziwe nxa kuyikudla bedla ukudla okutshisayo. Kodwa-ke njenge-Ministry of Health sizama ukuthi thina i-preparedness yethu kuma-airports lakuma-borders ibe khona, sicheke-ke bonke abantu ababuyayo bengene elizweni bevele endaweni ezijeneyo lezi ezilomkhuhlane esithi thina local transmission. So abantu bonalabo yiwo esibachekayo kulamato ngama-thermal detectors yiwo esiwasebenzisayo kuma-airports. Kule case definition isebenzisayo ukuthi umuntu ovele endaweni onaleyo ile coronavirus kumbeni nxa elama-signs and symptoms whether uyatshisa umzimba uyakhwehlela ikwese ukhangelayo then ama-teams ethu sebesenza njani sebebakhangela abantu labana nxa elama-symptoms then sesimthatha sisifaka kwa-isolation. Singamfaka kwa-isolation sethestwa-ke for i-coronavirus. Nxa i-negative ama-teams ethu sebebalandela-ke ezindlini okuthiwa i-self-quarantine for 21 days.
Ngeviki ezayo kulenhlanganiso ezehlukeneyo ezibikwa ziza kuyabona ukuba sizobani olungatholiswa isibhedlela esithenjiweyo eMathebeleland eseThorn Grove koBulawayo ukuze silungise ukuhlola nokuphathwa kwalabo abafunyanwa belegciwane. Okwamanje uhulumende uphakathi komhlangano edolobheni leKadoma leziphathamandla zogatsha lwempilakahle labenhlanganiso ezibona ngezempilakahle ezweni behlaziya ngomkhuhlane we-coronavirus osusabalala ngesiqubu esikhulu emazweni womhlaba ikakhulu kwele-China lapho oqalele khona. IZimbabwe ayikabi nomuntu osethe wafunyanwa elalo umkhuhlane. UZulu weMandebeleni nguye osehlalele evalweni kulandela ukubanjwa kwalo umkhuhlane kwele-South Africa ngoba iningi labantu kulo umhlubulo welizwe bavame ukuchapha umngcele besiyadinga imisebenzi kanye lokudla. Umphathintambo wezempilakahle uphe isiqiniseko sokuba izizalwane zeZimbabwe eziseChina zigcinwe kakuhle nguhulumende walelozwe kanye nabamele ilizwe khonale, njalo akula ngitsho loyedwa wabo osethe watholakala elalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomiti yetali lePhalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seWilkins eHarare sesilungele ukwamukela izigulane ezilomkhuhlane weCoronavirus lokuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa amalunga alikomiti akhuthaze uhulumende ukuba abe lezibhedlela eziningi ezikhangelane lalomkhuhlane endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Inkuthazo le iphume ngesikhathi amalunga alikomiti esethekelela isibhedlela seWilkins. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga alikomiti atshele umhlangano lentatha lezindaba ngemva kokwethekelela lesi sibhedlela ukuba ilizwe selikusiba ngasaphezulu ekulungiseleleni ukuvimba ukuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Umgcinisihlalo wale ikomiti unkosikazi Ruth Labode uthi basuthisekile ngabakubona isibhedlela lesi.
Mahlabezulu, iparlamenti ikomiti ye-health sibhodile lapha sazibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile uthiwa yicorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andi bazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane zinje.
Lokhu kusekelwe ngummeli wephumula edale eParliamente, uNkosikazi Sicelisile Mahlangu.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare, Weaklings, everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilo mkhuhlane otshengisela ini ama symptoms ukuthi angabe lo mkhuhlane, yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisa ukuthi ayithelele abanye. As iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se Weaklings ngendlela abazenze ngayo la ngendlela abasebenzilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama provinces benze ngokufanayo.
Ophethe uhlangothi lwezempilakahle kumunicipal umnumzana Prosper Chonzi uveze ukuba basesibangeni sokuthi ukube lezibhedlela ezinjenge-Weaklings ezigabeni zonke zelizwe.
We respond for the nation. But the idea, which is what we're trying to build in Kaduma this war week, is for all the other provinces to be prepared.
Sifuna ukuba ezinye indawo elizweni zilungele lumkhuhlane. EZimbabwe kulama local authorities awamadolobho angu-32 kodwa ukulungiselela kwabo lumkhuhlane kakufanani. Umzekeliso, eVictoria Falls bekuhlukenela kwezinye indawo. Sifuna ukuya eBait Bridge, eMathebeleni South laseMidlands. Ngobulawayo kulegceke lendizamthina lakho kumele silungise.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esingathandanga ukuqanjwa igama sithi lilokuthandabuza ukuthi uhulumende ngempela uselungele ukumelana le-coronavirus.
Mina ngokubona kwami hatshi angiboni ukuthi silungiselele njengelizwe leZimbabwe ngenxa yokuthi sathola ukuthi impahla efunakalayo ukuthi sizivimbele kulo umkhuhlane ufana lama-mask asilawo lapha eZimbabwe. Njalo ngizakuthiwa kumele athenge phandle kwelizwe, siyakwazi ukuthi ilizwe lethu asila mali yaphandle, foreign currency, ukuthi senze lokho. So ngibona ngani hatshi asikafiki isibanga sokuthi sithi silungiselele. Phezu kwakhona oko siyananzelela ukuthi kulo munye oko wabanjwa kuvike edluleyo kuthiwa layo becatshangela ukuthi kulo mkhuhlane lo. Kodwa sidane kakhulu sizakuthiwa uphumile kungela muntu omnanzeleleyo ukuthi ubephumile. So lokho tshengisa ukuthi nxa kungaba lo muntu oyabelo mkhuhlane lo, zikhona indlela zokuthi abantu laba bakwanise ukuthi bacatshe bephume bespreada i-disease le.
Amalunga ale committee aphinde ethekelela isizinweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport, lapho abafumane ukuba ilizwe lifuna imali yaphandle kwelizwe ukuze lithenge eminye imitshina yokuhlola abantu nomkhuhlane lapho bengena elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus oqhamuke kwele China usubulele inkulungwane ezidlula ezine zabantu abazinkulungwane ezidlula ikhulu lamashumi amabili bafunyanwa belawo. Okwamanje lokhu usabalala ngesiqubo esikhulu emazweni athuthukileyo anjenge-Italy, iMelika lamanye. Kuthi kwele South Africa kulabantu abayisikhombisa asebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende namuhla usungule iqula athi lijonge ukulwisana lokutshabalala komnotho kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Inyathelo leli liza ngesikhathi idola lelizwe selehle isisindo okumangalisayo. Idola leMelika elilodwa namhla belithengiswa ngamadola eZimbabwe angamachumi amane okuyinto echiye iningi likhuza umhlola. Umphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi nguye ozakhokhela leli qula, njalo amalunga alo agoqela abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa, abakugatsha lwe-Presidential Advisory Committee kanye lamalunga ogatsha lwe-Monitoring Policy Committee. Iqula leli laziwa ngokuthi yi-Currency Stabilization Task Force. Uncube uveze njalo ukuthi amabhanga asezavunyelwa ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe kungela migoqo, njalo kungela kungenela kakhulu kwebhanga elikhulu lelizwe. Wengeze wathi iqula lakhe liza kuqula imithetho ephathelane lamacala okuthenga kumbe ukuthengisa imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho ukuze izephulamthetho zijeziswe kalukhuni. ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko yena othi gaboni iqula likancubeleli lisenelisa ukuvuselela umnotho welizwe nxa kungaqhubeka kungelalutho oluzwayo oluthengiswa iZimbabwe kwamanye amazwe.
Esiza kuvuma ukuthi ukuqondisa indaba le e-foreign currency asontelula ikakhulu nxa njengelizwe thina singenelisi ukulungisa impahla zokuthengisa emazweni eziningi njengalokho esikwenzayo. Njalo kuyisikhathi sokuthi sehluleka ukuthi sithole izitafu ezeneleyo ukuthi zifide njengelizwe, okwenza kubana nxa ukhangela i-economy yethu konke okukhrushali ekufunayo ikuthola ngemali yangaphandle kwelizwe. So i-demand ye-foreign currency esilayo iningi kakhulu kule capacity esilayo. So that deficit ngokwayo yenza kube nzima ukukorrekta noba ukuqondisa i-economy sisiya phambili.
Ukuliberaliza i-exchange rate akwenzileyo nxa ungachasisela izakhamizi emakhaya ngesintu njalo ngamafitshane, kuyini akwenzileyo kahle kahle? Kuyini umahluko osukhona?
Obekusenzakala antini nganazelethi besile into okuthiwa yi-interbank rate adokusetshenzwa khona amabhenki. I-interbank rate ngokwayo i-rate laphana ibiliberalizwe ngoba amabhenki besenza kuthiwa iwillingbuyer willingsela. But amabhenki entweni yaleyana ade gayidwa i-reserve bank abengavunyelwa ukukhwela nge-certain percentage loba i-exchange rate singahlanya bona bekhweza bengahlanyi njengokuhlanya okwenzakalayo. But osho kusenzakala kathesi sebethe bavumela ukuthi osithi ngama-economic actors adlale amabhenki through i-system ebeyekuthiwa yi-routers. I-routers system okuyi-platform okuyikho lapho amabhenki athengiselana khona nokuthenga i-forex bethengela ama-customer abo, ama-customer abo ngamakampani lathi abantu bavuma njalo ukuthi ama-period change angene ku-platform le abe namadila abadilelayo for ama-requirements okubana njengokuthi ikampani encane ingaya ku-period change ifuna ikaenkazi sithi ngathenga ku-platform lena. Yikho ukuliberaliza abazama ukuwenza, bakhipha njalo oyi-capping ngade kusenzakala i-reserve bank othi bengani ivulile impompi kodwa ngibona anizithelela kakhulu ivale.
I-task force kaMthuli Ncube le ubona iphumelela yini kunjongo yayo yokuvuselela umnotho?
Sesiye eqinisweni anti i-task force is not a new phenomenon in terms of global economics. But the challenge is there's a serious confidence problem within the Zimbabwean economy among actors, especially in the banking system. So must let i-task force let amasotsha omitheni nxa into yanesithi i-confidence ne-trust ingabunjwanga akusoze ukuthi sincede ngalutho.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Sixhume njalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU umnumzana Jafet Moyo laye othi gaboni iqula leli linceda ngalutho.
Isikhathi esidlulileyo sibone konke okwenziwa nguhulumende kusiba yize akubi into encedisayo. Okuwethulwe namhlanje lugatsha ke lukhangeleze mali lunganceda isikhathi esifitshane ke kulabo aba-exportayo ngokuthi sebezathengisa phela imali yabo ngerethi abayifunayo. Balutshwana ke labo ke aba-exportayo nxa sikhangela i-production ekhona ke kuleli lizwe. Balutshwana ke abazabenefitha ke ngaleyi ke uku-liberalization ekhulunywayo. Okuzayenzakala ke ukuthi be abama-cartels ke laba abayibo ababambe izikhwama zemali ezisiridini lapha bazabangela ukuthi intengo yezinto ke ikhuphuke ngokuthi sebezazi efakela amarethi awafunayo besenzela nje ukuthi kuthole ke phela inzuzo bona. So asiboni ke kuliqhina eliqondileyo kumbe elizaqeda udubo olukhona. Iqhinga eliqondileyo yinje ukuthi sibe le mali enosonzi phakathi kwelizwe. Aluba u-SI 142 uphiwe nje abantu bakwanisa ukusebenza ama-currencies athize i-basket of currencies.
I-task force le esibunjiwe kumbe ngithi iqula ngenjongo yokuvuselela umnotho libona iphathisa yini?
Hatshi,
Siboni ke lebi kula ke li pachisa. Siboni ke la ama kula amane la pa sige sabona ke enye I task force kutuwa ne mpupu. Sake sabona enye task force kutuwa ne foreign currency. Kusinwedi nga lutho lokho asiboni kuzanceda njalo elakusasa.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus emhlabeni jikelele. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Oke wabanga umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden unqobe ezigabeni ezine phakathi kweziyisithupha ezivote izolo kukhetho lwama-primaries ebandla lama-Democrats. Sebesele bebabili yena uBiden lo Senator Bernie Sanders. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa utholakale emsulwa ngomthethwandaba we-High Court kucala abeletheswa elokuqambela amanga idale lephalamende lalapho athola imali yosekelo lomkhankaso wakhe lapho edinga ukuvotelwa ukuba ngumongameli. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele Malawi, iHuman Rights Defenders Coalition, uzinikele emapholiseni ngemva kokudingwa ukuthi abuzisiswe ngokuphikisa kwakhe impumela yokhetho. Elimelika lithi seligxilisa izijeziso elazethesa umphathintambo obona ngokusebenza kwabacuphi umnumzana Owen Ncube lwake wabanga ukomanda webutho elilondoloza umongameli weZimbabwe umnumzana Anselm Sanyatwe. Uncube lo Sanyatwe betheswa izijeziso zenotho nyakenye lugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe. Ole State Department lubethesa amacala okuphatheka kundaba zokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisa umbuso weZANU-PF lokwephula amalungelo oluntu. Namuhla ugatsha lwe-US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control luthe lujezise uSanyatwe ngoba waphatheka ekubulaweni kwabantu libutho ngo-2018 lapho kwafa khona abantu abayisithupha. Lothe njalo uNcube utsheziswe phezu kokwephulwa kwamalungelo okugoqela ukwaliswa kwabantu abasola umbuso weZANU-PF ukuthi batshengisele ezitaladeni. Embikwena wethu le enkundleni yeTwitter unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe izijeziso lezi ziveza sobala ukuthi iMelika kayisoze ivumele uhulumende weZimbabwe ehlukuluza uZulu kumbe ukuvumela labo abahlukuluza abantu ukuthi bafinyelele izimali abangaba bezifihle kwamanye amazwe besebenzisa amabhanga eMelika. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena usole kakhulu eMelika ngokuthatha leli nyathelo. sokulamazwe alichumi lanye kuzwekazi le-Afrika aselabantu abatholakale beleciwane le-coronavirus ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isithi igciwane leli selifike kusibanga sokuba ngumkhuhlane ofaka inengi engozini i-pandemic ngesiNgisi. Sokufe abantu abazinkulungwane ezine 4300 kuthi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili 120,000 batholakale beleciwane lomkhuhlane lo. Kwele South Africa okulilizwe elilabantu abale coronavirus abanengi kuzwekazi le-Africa abaleciwane leli babikwa sebesedlula ichumi. EZimbabwe akukatholakali muntu olegciwane leli lanxa kulabanye abambalwa abavela phetsheya abake bahlolwa becatshangelwa ukuthi balalo kodwa batholakala bemsulwa. Edolobheni le-Victoria Falls okwande ukuba lezethekeli eziningi kubikwa inani labavela kwamanye amazwe seliphansi. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kande, traditionally izethekeleli ngesikhathi lesi i-period between i-festive season uDisemba kusiyaba ngu-April ama-numbers ethu areshile sivile. But ngenxa ye-coronavirus and the outbreak yonaleyi kusuke kwaba nama-cancellations amaningi kwayehlisa njalo ama-numbers abantu abasivakashelayo.
Khona kuke kwaphuma imbiko yokubana kungakulo muntu olegcikwane leli oke wabonakala kwenye ihotela. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Ya, kuke kwaphuma ilokuzeni report yona leyo kodwa eqinisweni athini bathi behlola umuntu wakhona batholakala ukuthi hhayi ayisiwo umkhuhlane we-corona and I think most of the report yona leyana kwakungayisilo qiniso.
Manje nxa sikhangele khona lokho okwenzakalayo kakhulu sibona labantu ukuthi bayabuya bevela emazweni amaningi atshiyeneyo, bathini abantu abahlala khona ngapho eVictoria Falls? Abesabi na ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe ngenxa ye-coronavirus?
Kunatural, it's obvious abantu babe-cautious ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe. But ngenxa yomsebenzi sometimes siyatshiyela konke ezandleni zabantu abafundele lowo msebenzi okukhangela ngokuhlola ukuthi umuntu engabe nama-symptoms na omkhuhlane we-corona. But so far sikabi le problem enjalo. Umsebenzi uqhubekela phambili though ama-numbers ethu ayehlile sinye loku okukhanyayo.
Umnumzana Ephias Mambume ngukansila wedolobho le-Victoria Falls. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhona le eFolosi. ziphetheke ezosuku ngebe zihamba phambili. Inhlanganiso yeGlobal Fund isiphe iZimbabwe imali engena kuzigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola eMelika ekuphathisa kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Uhulumende sesungule iqulathi lijonge ukulwisana lokugugudeka komnotho welizwe lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.